mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vachiri pazana nemakumi 9 nevasere 178.
Then an ambulance come and collect one of the person which we inquired kuti ndiani. We are with an issue indo pata zvodzonzi is one of our colleagues munotanga tinaye ipapo anga ari kutoenda bato positive. So we are worried marizautsi danga sabuda we will be mingling with those people. Tinoshare matepe mvura, tinoshare matoilets, we are sharing almost everything. So we are worried nema issues akafanana newayo.
Mapurisa anodzivirira mirishonga anoendeswa pa Belvedere Teachers College muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus.
Tikatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions nezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence zvinoreva kuti that country is at war with the United States.
Dzimwe nyanzvi mune zvekudzidzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe huchiri pazana nemakumi 9 nevasere 178, uye chirwere ichi chave kupararira kumajeri. Pane vasungwa vaviri nevanochengetedza vasungwa ava vabatwa nechirwere ichi kuBidebridge. KuPlumtree vamwe vasungwa vaviri neanovachengetedza vabatwavo nechirwere ichi. Munyori mubazi rezveuritswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti bazi rezveutano rave kuenda kunoona kuti chirwere ichi chakasvika sei pajeri iri, uye vashanyi havachabvumidzwa kujeri iri. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi 2 nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi 4 nevasere 147,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuruzina nemazana 2 ane makumi 3, 4,230. Vapora vanodarika zviuru makumi 6, 60,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika ma6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana 3 nemakumi 4, 370,000. Vapora vachidarika ma6 million nezviuru mazana 6, 2.6 million. Hurumende inonzi yazotumira mapurisa anodzivirira mirizhonga pachikoro chepamusoro cheBelvedere Teachers College chiri muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mekunge vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakagariswa panzvimbo iyi senzira yokudzivirira kupararira kwecoronavirus vatanga kunyunyuta vachiratidzira pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa nemusi wechipiri svondirapera. Mumwe wevari pachikoro apa asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira upenyu hwake audza Studio 7 kuti pavaka vene kwa sondera pera vakaziviswa nemumwe wevakuru vakuru vari kutungamirira chirongwa chekudzivirira coronavirus mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi kuti vaizowana zvinenge zvabuda muongororo iyi nemusi wesvondo asi kwakangozouya zvevanhu vashomanana ipo paine vanhu vari pakati pemakumi masere nezana izvi zvakazoita kuti vanhu varatidzire Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Chonzi sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatakavatumira nezuro manheru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa nezuro na Jonga Kandemiri weStudio 7 nemumwe wevanhu vari pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita.
Tiri paProfetia Teachers College. Patakasvika we were coming from different areas. Vamwe vabva ku South Africa, somewhere from Botswana. So as we have been told, teacher testwa on the entry date, so testwa on the day 8, so testwa on the day 14. Kana tadaro tinogona releasewa. So we have a challenge here. Challenge yaitika ndeye kuti takatestwa tese last week on a Tuesday. Tatestwa tose last week on a Tuesday. We were promised those kuti ma results achabuda after 2 days. The result did not come after the 2 days that we were promised. Then we requested, Dr. Chonzi, one of the provincial directors who is in charge with the province in regards to the COVID issue, came and addressed us that the results will be out by Sunday. So we've been there waiting for the results. Nezuro, my results in Doparku, we are shorter. Our Evan Vashomanene.
Saka makwanisa here kunge muchibvunza kuti sei marizautsi auya evanhu vashoma.
Hapana explanation yatapiwa. So vanhu veangry boss vamwe vacho vatanga tinavo tese tichishare mahostels chiri tese vari kunzi vari kufana kuenda kumba vamwe vachisara. So vasara vacho they were showing discontentment vakubvunza kuti sei marizautsi edu asina kubuda in time. Saka patatiri kudaro tabva taunzirwa mapurisa just like what happened in the previous week tichikumbira kuti tichikumbira kutestwa tasata testwa. For over 18 days, I got testwa after 18 days. Saka nasi taunzirwa zvekare the riot, the track was full. Saka track rauya vanhu vagariswa pasi. So we actually wanted to know kuti sei marizautsi edu asina kubuda. Fortunate enough, pabva pasvikawo provincial social welfare officer. Saka pavasvika pakati pedu ndo vaita kuti vanhu vasarohwa. She tried to calm the situation, followed by the dispo. Isusu we crying tichiti tuda kuti the one who addressed us that the results will just come after 2 days. O marizautsi avanga vati achabuda dei ravanga vatudza. Sei azobuda akasiyana. Saka atina akwanisa kuti addressa izvozvo. Tata kuchitsidzirwa the dispo was there then urata kuti asi kuda kuentertain ma questions.
Saka vanhu vatambira sei chiitiko ichochi.
Vanhu vangorimo vari mumadoms avo zvavo. Vagere vachikisidzirwa poza uzonzi vanorohwa nemapurisa. But some of them have over 20, 30 days, some have 30, some have 28 days. They are still waiting and staying for their results. And no any explanation iri kuitika kuti chii chaitika kuti maresults akambonzi anotora 2 days kuti asabuda. So ndomamirira zvakaita. So isusu if we can be assisted with the explanation, maybe through the minister or from the minister of health or from those who are responsible, kuti sei marizautsi asiri kubuda panguva yaari kutarisirwa kunzi abude.
Saka pane vavana marizautsi hapanawo here vavane kwavaine chirwere, pane zvamambonzwawo here?
Manherana yatadzoserwa madhomu tiri kungoona ambulance iri kusvika. Tiri kuzama kubvunza hapana ari kutiudza kuti chii chiri kuitika. Then an ambulance come and collect one of the person which we inquired kuti ndiani uye ari kuita nezvei. Ndopatazoudzwa is one of our colleagues munhu watanga tinaye ipapo. Anga ari kutoenda batwa positive. So we are worried marizautsi edu akasabuda. We will be mingling with those people. Tinoshare matepi emvura, tinoshare matoilets, we are sharing almost everything. So we are worried nema issues akafanana newayo kuti kana tisina kuziviswa marizautsi asingabudi in time, we will be ending up tava mavictims ecovid-19 tese at the Belvedere Teachers College. We are kept atisi kuti chikonzero chedu tichanye tichiramba tichengetwa ndechei. Marizautsi asi kubudiswa. We don't know even our status and the status of those who are next to us. Unotozongoshamisika kuti munhu wanga unai akunzi ari positive. And zvinhu izvozvo, it has been a delay for a long time. Pasina chabuda. So That's the problem we are having, and the system is showing a failure.
Avo vange vari mumwe wevanhu vakagariswa pa Belvedere Teachers College Quarantine Center asina kuda kudomwa nezita ari parunare muHarare naJonga Kandemiri West Studio 7. Kutare zvokuchidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo vanoti vakashedza mumiriri weAmerica kuZimbabwe vaBrian Nichols vakashora mashoko akataurwa nechipangamaswano chemutungamiri weAmerica vaO'Brien avo vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kupenenzvera kusagadzikana kwezvinhu muAmerica. Vachinyora paTwitter pavo vamoyo vati Zimbabwe haina kugara yambovengana neAmerica asi ukama hwenyika mbiri idzi hunongokanganiswa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vanodzidzisa zvokudzidzana kwenyika kana kuti International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti hapana umbowo hwekuti Zimbabwe inovengana neAmerica vachiti Zimbabwe yakangobatanidzwawo munyaya dzevavengi veAmerica nekuti Zimbabwe inoonekwa seimwe yenyika dzinodzvanyirira vanhu.
Ndakafarwa any evidence yekuti Zimbabwe iri kukurudzira mhirizhonga. I think that is an exaggeration. However, ndinofunga kuti Zimbabwe yagara inobatanidzirwa muAmerican foreign policy nema countries anonzi authoritarian regimes. So these countries in the past have shown a record of not fully respecting my values of democracy, freedom of speech, peaceful protests that are the foundations of American democracy. So they tend to always be lumped together kana vachi tsoropodzwa.
Asi varipo vakuru mubato reZANU-PF vanobuda pamaradio kunyangwe pano paStudio 7 vachiti America muvengi weZimbabwe pamusoro penyaya yezvirango. Munobvumirana nazvo here?
Tikatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions nezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States. So if you look at it, kuti the country is at war, then technically, inobva yadesignatewa say a foreign adversary, iriyo term yashandiswa neAmerican government.
Pane imwe nzira iri nani here yaigona kushandiswa neZimbabwe mukupedza nyaya iyi kunze kwemashoko ataurwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo?
Ndinofunga zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushedza US ambassador summons zviri appropriate munharaunda yediplomacy. Sedona weZimbabwe, America inounza mari yakawanda netechnology kuZimbabwe zvinovaita kuti vave an important development partner. Saka government yeZimbabwe kuva neinonzi declarative statement in response to the US government is an appropriate response to condemn zvataurwa and also to safeguard the partnership between the two countries.
Imimi senyanzvi munyaya dzezvokama nekudzidzana pakati penyika dzakasiyana siyana, mungayamura vakuru muZimbabwe nemashoko api panyaya iyi?
I think both countries, just Zimbabwe and America, they say nyika dzinofanira kurespecta ma constitutional rights ema citizens avo whether vatema kana vachena. Also nyika dzese mbiri dzinofanira kurespecta the right to peaceful protest.
Imimi sokuona kwenyu munoona sokuti pane nyaya here apa kana kuti zvinhu zvinogada zvichingoitika pakati penyika dzinenge dzichidzidzana?
I think Zimbabwe yangobatanidzwawo sezvandareva kuti adversary in terms of it's an authoritarian regime. Asaka ndifunga kuti in the grand scheme of things my relationship between the two countries achanyanya affect asteriki.
Avo vange vari vanodzidzisa International Relations pa University of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vari parunhare kuCalifornia neStudio 7. Kuine mapurisa akawanda mumigwagwa ari kushanda kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus nokurambidza vanhu kupinda mumaguta. Mumisha yevazhinji munonzi hamuna zviri kuitwa kuona kuti vanhu vatevedzera zviri kutaurirwa nebazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mkuru wesangano revagari reHarare Residence Trust va Precious Shumba.
Isusu se Harare Residence Trust pa ongororo dzataita muku implement wakwe lockdown level 2 nehurumende. Taona kuti kunyangwe hazvo tiri pa lockdown wagare wazhinji munharaunda dzinogara veruzhinji hawasi kunyanya kuchengetedza nyaya dzephysical distancing dziri kutaurwa munzvimbo dzemumashops nemunzvimbo dzinoungana wazhinji.
Ko vanhu vari kupfekawo here zvidziviriro zvakaita semamask kuti vasatapurirwe chirwere ichi sezviri kukurudzirwa nevebazi rezveutano?
Vanhu havasi kupfeka mamaski avo. Kana vachinge vachiapfeka vari kutoapfekera kana vachinge vari kufugidzira kuti vangangoonane nemapurisa.
Hurumende yakazivisawo kuti mapurisa nemauto vanenge vachipomerwa mhosva dzekuita nyaya dzeuori vachaomeserwa. Zviri kufamba sei? Tiri kunzwa kuti vamwe vari kugunun'una kuti nyaya dzechiokomhomwe dzinenge dziri kuramba dzichienderera.
Kune nzvimbo dzimwe dzakaita sana Hopley, tiri kuudzwa nevagari kuti mapurisa nemasoja vanga vachitenderera vachitora mabribes kune vanhu vanenge vachida kutengesa vanoita zvemisika pamunhu wega wega asina mask, asiri kuita zviri pamutemo, asina matsamba, vari kuda $1. Zvichireva kuti munguva zhinji vanhu vanenge vabhadhara mari hapana zviri kuitwa kwavari, vari kungosiyiwa vakadaro. Tikaendawo kumbare ward 3, ward 4, ward 11 and ward 12, tiri kuona dambudziko rimwe chetero rekuti vagari vari kuti munzvimbo dzavanogara masoja nemapurisa pavanotenderera vari kutenderera waine chinangwa chekutsvaga havo mari asi wasina kuenforce nyaya dzelockdown dziri kutaurwa kudzivirira COVID-19. Saka nguva zhinji vanhu vanenge vaine mari dzavo vari kukwanisa kubvisa madhola avo maUS dollars wopa mapurisa, zvinoita kuti vabvumidzwe kunge vachitengesa havo.
Ko ivo mapurisa nemauto vari mumigwagwa ava vanenge vaine zvinhu zvekuzvidzivirira here kuti vasatapurirwe chirwere ichi vashumba?
Tikatarisa mumigwagwa iri kupinda mucity center, tiri kuona kuti kunharaunda zhinji mapurisa ari kubvunzurudza vanhu vachida matsamba ekufambisa. Asi tikazvitarisa mapurisa aya anobata matsamba, havana maglovos uye matsamba iwayo, ivo pamwe pacho vanenge vasina zvakakwana zvekupfeka zvinozvidzivirira zvakaitawo semamaski, kunyangwewo ivo vachigona kubatwa nechirwere ichi. Saka ongororo yedu ngeyekuti kunyangwe lockdown iri kuratidza kuti mapurisa ari kuwanikwa munzvimbo dzekupinda mudhorobha, asi kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu vari kungotenderera havo pasina nyaya yesocial and physical distancing ichicherechedzwa.
Mukuru wesangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News, masangano akazvimirira pamwe chete nemasangano eUnited Nations akaita seUNICEF neamwe anosanganisira GIZ yekuGermany anonzi abatana kuti abatsire kugadzirisa nyaya yokuwanikwa kwemvura muguta reHarare. ZimLive.com inoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vaudza hurumende yeZimbabwe kuti imise kushungurudza vanhu. Chronicle rinoti dambudziko rekushayikwa kwemabhazi ekuendesa vanhu kumabasa richakurukurwa netripartite negotiating forum sezvo zvave pachena kuti kambani yeZupco haisi kukwanisa kuita basa iri iri yega. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii zvenyu vashamarari vese veStudio 7 nevateereri vese veStudio 7. Ndinokutendai zvikuru vashamarari veStudio 7 nechirongo chamunoti pachiStudio 7. Inini mubvunzo wangu uri pakuti mundibvunzireiwo kuti ana Tokozani kupi nana Douglas Monzora kuti koivo havasi kutyorawo here mutemo wolockdown. Seiko vasiri kusungwa kuti vari kutyora mutemo wolockdown. Sei vasiri kusungwa nezvitakavaona vari kubhuhwera paguva raatsvangirai vachiita vachiteketerera vachiita mbiko dzavo vachiedza kutsipika atsvangirai. Tibvunzireiwo kuti kosei mutemo usiri kuvabatawo. Ezvino maZimbabweans vanobuda vachidanda kutsvaga chingwa kana kutenga maveji vari kusungwa vachinzi vari kuda kunodiwa tsamba. Kwara Tokozani kupi nana Monzora havasungowo here zvavari kungoswera vachikwira nekudzika kukwira nekudzika kukwira nekudzika vachida kuparadza musangano weMDC Alliance. Ndini chihera ndiri South Africa.
Magadi mure Studio 7, ini ndinoitwa mai moyo ndiri kugokwe. Tinoda kukumbira kuti mutibvunzirewo kuhurumende yedu kuti vachiri kuziva here kuti vakarimisa varimi vegokwe kotoni vanhu vakufa nenzara vapedza chibage vachitengesa vachitsvaga munyu nesipo kuti vararame. Tinokumbirawo nerudo rwenyu kuti mutibatsirewo vazivewo kuti kuno kune vanhu vakarima kotoni mafamasi.
Apo paStudio 7 muri sei washamarari wose sei kuAmerica uko ndichiti vateereri mose muri sei muZimbabwe kunyanyira neSouth Africa wese vari nyika dzose. Aiwa inini zvangu ndoitwa baba Isabheri ndiri paMpumalangapo. Ainini ndine kubvunza kusomanana kudikidi kwekutika ndinenge nda kuti zvinge zvinopinda munzeve dzeiwo maMPs edu MDC Alliance pavanombopinda muparlamende nharo dzavanonoitisana dzinobuditsa zvipi panhau yekuti havaedzewo kubvunza kuti bumbiro remutemo raakazopasiswa ndiripi bozita wane kutsikirirwa varume maitira muri kuita ndimuri kuguta mega ende kuomesa kwamwana vamuchiomesa musingatambanute zvinhu kutigone kutaurira nezanupevu kuri kutiomesa varume. Tarirai kubva mugore ra1999 vatakakuoma zvinhu zvakatanga nepi kureva kuti bato rinopikisa ndo rine bhora riri kumakwazvo. Sakawo kana richinge rambopindawo maparamende varume itai zvinhu zvinoratidzika zvinotaurika zvokubuditsa anza chaiyo. Kubvunzawo vakuru venyu kutiwo ko pamunopindawo mumisangano yakaita sana sadhiki nebatanidzo yemana UNI sei kusingabvumirwa opposition party.
Masera sei paStudio 7, tinokutendai nebasa ramuri kuita guru rekutipa nhau. Ndandoda hangu kutaura pamusoro penhau yavamonzora navakupe navakomichi yekuenda kwavakaita pakwahumanikwa kunova kwakarara President Morgan Tsvangirai. Zvangobuda pachena kuti vanhu vari kushandiswa nehurumende iripo nekuda kwekuti mamiriro akanga vakaita paguva paya vakanga vasina kana mamaski, pakanga pasina kana social distance, zvichireva kuti vanhu vari kutofamba vachitoziva kuti hatina kana anotirambidza zvatiri kuita. Wakanga wawana kupi tsamba yekufamba ende iri pemiti inotaura ichiti kudii? Bhoza hakuna pemiti ingavabvumire kuti tiraunoona paguva remunhu akatofa. Dai iri pemiti yekunzi inonzi tira kunoviga munhu inonzwisisika.
Manheru akanaka paStudio 7, ndini mukomana wekwamutare anonzi Norman Mavhurudza. Shoko rangu guru iko zvinezvi rakatarisana nemi vachamisa vachamisa tino understand kuti muri president wevanhu nekuti takakuvhotirai kuti muwe mutungamiriri wedu kukuvhotirai kwatakaita vachamisa takatarisa level yedzidzo yamuri uye maqualities ekutungamirira vanhu but vachamisa you are lacking one thing a leader must be aggressive vachamisa tinokumbira kuti muwe an aggressive leader if you fail to be an aggressive leader vachamisa chokwadi chiripo chaicho ndechekuti vanhu vezano PF havambofi vakakupai chitanda chavakakubvutirai
idzo dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai muri yezimbabwe tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki chethe connection nhasi manheru na 8 pm nhasi muchirongwa tiri kutaura nezvenyaya yechirwere checoronavhairus icho chabata vanhu vakawanda munyika tichazeyawo nyaya iri kunetsa muamerica yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vageorge floyd vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuminnesota nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peamerica nezimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu vatiinawo muchirongwa chedu tina dr tinotenda simemeza vachataura nezveutano nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vakelvin manduna uyezve vanorira kodzero dzevanhu muzvare tanya chiriseri vari kunew york muri ezimbabwe ngatisanganei muchirongwa nhasi manheru pano panhepfenyuro yestudio 7 na 8 pm
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vati vari kuda kupinza maudo eamerica mumigwagwa kana magavhuna nemameya eamerica vachitadza kana kurega kushandisa masimba ekusunga vanhu vari kuratidzira maguta mazhinji muamerica ari kuona uwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro pekurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema George Floyd ari muusungwa vatrump vanga vakazvivharira mukati memba yepasi kana kuti bhanka kwemazuva maviri apo vanhu vange vachiratidzira zvine mutsindo padyo nemuzinda wewhite house nemumaguta mazhinji munyika mapurisa ashandisa usi hunokatyikidza kuti vanhu vabve padyo newhite house apo pazobuda vatrump vakati vari kufunga zvokushandisa mauto kuti abvise vanhu vari kuratidzira mumigwagwa izvi zviri kushorwa nemagavhuna nemameya mazhinji vachiti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo vatrump vataura mashoko aya maawa mashomanana mushure mekunge vana chiremba vanoongorora mafiro akaita George Floyd vazivisa kuti chikonzero chekufa kwake ndechekuti akadzipwa akashaya mweya wekufema apo umwe mupurisa akange akatsimbirira ibvi rake pahuro paGeorge Floyd kwemaminitsi mapfumbamwe munzvimbo zhinji kuratidzira uku kwakapedzisira kwave kushandiswa nevamwe nenzira isina kunaka vachipaza nokupisa zvitoro vachiba zvitengeswa zvirimo vanhu vari kuti havasi kuzorega kuratidzira kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa vadikondo kambo kari kubva kuna Coco Master sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabata nechirwere checoronavhairus muzimbabwe vachiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178 mapurisa anodzivirira mhirizhonga anoendeswa pabelvedere teachers college muharare kunodzimura chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavhairus dzimwe nyanzi mune zvekuridzana kwenyika dzinoti zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivainesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tisendaba kufu.